dare repamusoro-soro reconstitutional court nazvanzwa chikumbiro chakasvitswa kudare iri negweta rinorwira kodzero dzevanhu rinogara kusouth africa vagabriel shumba nevamwe vavo vaviri avo vari kuda kuti vapihwe mukana wekuvhota musarudzo dzegore rino mukunzwikwa kwenyaya iyi gweta ranga rakamirira vashumba nevamwe vavo vatavani mpofu vaudza dare kuti chizvarwa chese chezimbabwe chine makore gumi nemasere chine kodzero dzekuvhota zvisinei nekuti munhu anogara kunyika ipi vampofu vati hapana chikonzero chekuti bumbiro remitemo rivandudzwe panyaya iyi asi kuti mitemo inobata nyaya dzesarudzo ndiyo inofanira kuvandudzwa vampofu vaudza dare kuti havaone chikonzero chekuti hurumende yezimbabwe irambidze zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota zviri kwazviri ikoko kana nyika diki dzakaita semozambique nechad dzichikwanisa kuti zvizvarwa zvenyika idzi zvivhote zviri kunze kwenyika idzi
tanga tiri kutaura mudare kuti mazimbabwens anogara kunze kwenyika ngapiwe mvumo yekuvhota pasarudzo zvose zvinoitwa muzimbabwe uyezve ngavapiwe mvumo yekuti vavhotere kumaembasi ekunyika dzavanogara vari mutemo mamiro wawakaita unoti kana usina kugara muconstituency for more than 12 months unoluza kodzero yekuvhota uyezve unoluza zvakare kodzero yekurapa wakarejestwa paconstituency isu tinofunga kuti mutemo iyoyo haushandike nawo haubetseri uyezve unofanirwa kurambwa nedare guru remunyika muno
asi gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi amai venanda munyoro vati munhu kana achinge agara kunze kwenyika kwegore asiri kuita basa rehurumende anorudza kodzero dzake dzekuvhota musarudzo vati vanhu vanokwanisa kuvhota vari kunze kwenyika vashandi vehurumende chete vachiti mutemo uripo pari zvino unosungira munhu wese ari kuda kuvhota musarudzo dzemunyika muno kuti anyorese kuvhotera munharaunda yaanogara inenge iri muzimbabwe vatongi vapfumbamwe vanga vachinzwa nyaya iyi nhasi avo vanga vachitungamirirwa namai elizabeth gwaunza vati vachatora mutongo wavo muzuva ravasina kutara zvichataurwa nevatongi ava zvichareva kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvichakwanisa kuvhota here kana kuti kwete musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi